Oh, five.
Hey. Smarquis. We go. Fidel. Hey. Kuva. Pamaka enda kare. Ndakazo changa zvemakitare. Ndakazo wana basa now. Ndakazo tenga runare. Takazo tama kuva kumbizo. Ndakazo tenga iPhone nyama. Kuva muvivo. Damtoripo. Makato enda mbere nedzidzo, bro. Marova. Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner. Mama vakazombo iswa pakoma, tukwena tini paka netza corona. Pandaka tanga zvembanje nengoma. Richiti stress ndingato igona neti muchamuka pamakambo fenda. Kokusa ziva kuti munhu aenda toseta kachema. Bati taka neta wafamba wapota ivhu rakaseva. Hausi munyama asinguva ndiyo yanga yakwana. Muchikwa zisire vamwe vakashaya. Pasina kuoneka moyo zvabaya. Mafugare nyuma enda kachana. Zvoda kushinga isusu vasara. Mazuva enyu ndiyo ondogaya zvanhasi zvapera toona mangwana. Hey.
Taiti chasofara sezvimwe Uri pone kutsa kanyaya kupepira koriya riye rakazororwa kumfeswe tsungu uya uya kazorowa that is just a fara
Marova. Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner. Namoye mumwe ira mirisat, but ya blazi handinga motat. Kamuri yandi na chanda Ivanza madzimba mumoyo ende mandirwat. Mundi moro sere date, muva udze ndavasuwa. Ndichazo uya wozvangu, nemukufamba kwenguva. Kuzokuona zvekare, mukoma ndozva ndoshuva. Muzorore murugare, ndosaka ndasiya Marova.
Taiti chazo fara.
Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Yeah, can I'm simple so life in my corner. Hey, bro, Marova. Can I'm simple so life in my corner.